manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera gunyana 30, 2017 makateerera ko Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Software inonzi automated fingerprint identification system ndotenda iripo yekuti tichage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese wayau kana mukonsolidation paper tochirana FCA software iyoyo ndo inenge yakutinonyurura kuti uyu munhu uyu akanyoresa kairi katatu.
Pane mashoko ekuti mimwe michina yemaBVR yanga yakamirirwa yekunyoresa vavoti yapinda munyika asi zeki inoti pachine mumwe mushina mumwe chete wakakosha wakamirirwa
kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu candidate wayo anokwanisa kudisqualifywa kuti iwo wanga uchirova vanhu kumabhesi
MDCT inoti iri kufara nechibvumirano nezek chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mimwe michina yanga yakamirirwa yekunyoresa vavoti yebiometric voter registration kits yasvika munyika zvichireva kuti ZEC inenge yosimbaradza chirongwa chekunyoresa vavoti nyika yose. Asi pachine mumwe muchina uchiri wakamirirwa neZEC. Mukuzeya nyaya yemichina iyi tabata sachigaro weZEC amairita makarao.
Pane itwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asis. Haizi seva, hii software inonzi automated fingerprint identification system ndoo tenda ilipo ye kutichage hii software iyo iyo inonzo tibatika kutikana mazita ese wayau kana mkonsolidation paper tochira na FCA o software iyo ndoo inenge akutunonurura kuti uyu munhu uyu akanyoresa kairika tatu uyu munhu ma fingerprints ake tukona kairika tatu ndoo chete tenda ilipo yakamirirwa
tichi Tarisa opa nyaya yacho yekuti vanhu vaende kunovota vamwachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zvakana zvemazenge zvinoshanda here
Wongu zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda cheplastic zvakare chinoshanda chebepa chine mufananidzo chinoshanda nepassport ichiri kushanda zvese izvozvo zvinoshanda
Ko driver's license inoshanda here
driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti kwepi inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandisi
sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare Zvichakadaro munyori mukuru webato rinopikisa reMDCT Vataglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru nezvibvumirano zvavakaita neZEC kumusangano wavakaita kuBulawayo svondo rino pamwe chete neZANU PF uye MDC inotungamirwa navaWashman Ncube vaMonzora vanoti pane zvibvumirano zvakawanda zvavakanyorirana neZEC kusanganisira chegumisa mhirizhonga mukuzeya nyaya iyi tabata vaMonzora
kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu candidate wayo anokwanisa kudisqualifywa kuti iwe wanga uchirova vanhu kumabhesi iwe wanga uchitenga vanhu nechibage wanga uchitenga vanhu nerice wotodisqualifywa ipapo ndomutemo watoshanda nawo kutotaura kwatiri kuti aiko zvinezvi chechipiri ndechekuti tinoda kutaura nyaya yevoter registration agents pati chaita blitz pane 10,000 polling stations kana kuti voter registration centers saka tiri kuda kuti bato rimwe na rimwe ringe rine munhu waro akamira pari kuregistwa vanhu kuvota ipapo kuona kuti hapana chitsotsi chiri kuitwa here asi zeki iyo yakati inoda $10 pamunhu umwe chete tikaona manje kuti pa 10,000 we MDC somuenzaniso wakanzi $10 $100,000 imari yakawandisa iyoyo saka tikutaura nezeki kuti vabvise mari iyoyo wanhu vakwanise kuregister kuvota chimwezve chatiri ku taura nezvacho inyaya yemapolitical parties liaison committees paprovinsi pega pega padistrict pega pega pachava necommittee inenge ine zeki inenge ine mapolitical parties inonge ichiongorora mhirizhonga inenge ichiongorora kumbunyitidzwa kwekodzero dzavanhu panguva yekuvhota
ko pane vanhu vari kunyoreswa pari zvino mune vanhu here vari kuongorora zviri kuitika zvacho
hongu tine vanhu vari muma 63 senders asi chatiri kuona ndechekuti pane yatinoti go slow vanhu vezeki somuenzaniso kuHarare vari kuregister an average ye72 people pazuva tiri kuziva kuti kune vari kuuya nemamemory stick vachida kuzama kuisa information kune vanhu vezeki ivavo tiri kuzviongorora izvozvo asi tinokwanisa kungoongorora chete kana ari maworking hours pavane zenge vava vega hatinonyatsa kuzoziva kuti zvinenge zvaita sei ndokusaka toda kuti tida kuona seva iyoyo inotiratidza kuti pane information yaiswa kana yaiswa nguva dzapera iyai saka ndozvatiri kuda kuti tigadzise izvozvo asi chiripo ndechokuti zviri slow vakombo vanhu vacho vezeki vanenge vasingazive kushandisa mashini yacho asi kunyanyanyanya mumatauni vanhu vashoma vari kuregister kuvhota asi tatinoramba tichingokurudzira vanhu vedu aona mukana ngaaende kunoregister kuvhota
munyori mukuru wemdct vadouglas monzura vari parunare muHarare Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe nezvekushayikwa kwezvinhu munyika uye zvingaitwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ekushomeka kwemari yekunze tatanga nekuvabvunza kuti zvii zvingaitwa
hongu zvaikwanisika kuti vanhu vaitambudzika vachitombofundika asi zvatiuvarishuwa ndezvekuti isu nezveikonomi yedu iri panzvimbo yakasiyana nezvayainge iri 2008 ende ive tichitarisira compared kune gore rayapera ikonomi yedu yakatoti tikuona isusu mamanufacturers yakati simbei kupfuura zvainge yaita gore rayapera tanga tichitotarisa ripoti yemagesi akushandiswa neindastry gore rimweri ikuratidza kuti magesi anoshandiswa neindastry akatokwira pane aishandiswa neindastry gore rakapera saka kuti magesi anokwanisa kuneindastry akwire kureva kuti activity kuitwa kuindastry yakasumukira ende makambani edu akawanda aro akanga angabatsota produce akawedzera mashando aro mwedzi unou pakapera mari yefojeshen ndopaangakutokwekaniswa kuti aone maro materials saka ndomamiriro akaita zvizvo
saka ndeapi makambani amuri kutaurai kuti anenge ari kuita zviri nani
gore rakapera kains yange yakavhara gore ino iri ripo machipsaya mamiriro nemachi vanhu havasitonyanyomadya vanhu vari kudya chii mabrands imonomo maspas nemachompkins nemapings mamwe makambani wangatanga kugadzirawo maconstrants avo and ndo maproducts ari kushandiswa ana olivin vakavhurawo zvakare maproducts avo aonthe market zvimwe dzakaita sana jade iri onthe market nebataka pajarini ndo vachiri kutangawo zvichingoita zvichishota pane ivavo vedyobos vachiri kutanga but ari iko iwayo tichitarisa ana beans ana casho valley dzezvatwa bacon dzamaketi vanoziva mamwe mabrands airiana nebina biscuits aako atodzoka biscuit industry yakutodominatwa nelocal manufacturing dairy industry iri kudominatwa nelocal manufacturing macleaning agents industry iri kudominatwa nelocal manufacturing pane kambani itsva irida kutovhura factory gore rino iri yakatovaka factory yavo aiokareta vari kuzambia inonzivochikanisa powder inonzi boom vachange vagadzira vari muno muzimbabwe kuedible oil sector pane 7 makambani akatowedzera pane akaiveko nawo kudhara panovaipo ndokune yaiudelight yaikugadzira iri kusouth africa yaikugadzira iri muno yakavhura factory kwamutare so ndo mamwe emakambani ari kuoparata ana bata vakabhingi vaakuvhara vavadzorera pasi zvinezvi vari kuoparata vachigadzira bhutsu muno mafenicha kambani yedu ariko ari kuoparata vanoita malounge suits nezvakadaro ariko makabara acho arugadzira futi achi ari muno zvakaita seizvozvo macheya nemalaudzisuti anoshandisa muZimbabwe bhedha yanowanda ichirugadzirwa futi iri muno muZimbabwe.
Asi vari kukwanisawo here kuti vange vachitengesawo kunze kwenyika uku kuti nyika iwane mari iyo mamakambana?
Problem yatinayo nyika ndiyo yekuti chi foreign currency yatiri kuwana ishoma, and foreign currency the sector iri consumer the largest amount of foreign currency manufacturing sector. The sector iri generator the least amount of foreign currency manufacturing sector. Saka zvinova izvozvo takurudzira kuti makambani zvaakugadzira vari muno ngavachitarisiwoona kuti vangaigadzirira sei kuti vaexport. Zvinova izvozvi ndo programu yatanga ende yatiri kupusha.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa akaita hurukuro nevagari vekusanyati mudunhu reMashonaland West avanoti vanogamuchira nemufaro chirongwa chekuti mombe dzavo dziite zamu pasina mabhuru.
Mumwe muchengeti wemombe kusanyati vamekidendera vanoti chirongwa chekuberekesa mombe pasina mabhuru chichaita kuti mombe dzavo dzibereke kamwe chete pagore, izvo zvichaita kuti mombe dzavo dziwande. Vadendera vanoti mombe dzavo dziri kupedza makore maviri kana matatu dzisati dzabereka, nekuti kana nguva yadzo yekuteverwa nemabhuru yakwana panenge pasina mabhuru sezvo ave mashoma zvakanyanya.
Titi mombe dzedu dzatichaita dziri kwase kuti berekerawo pagore pagore bozi, ndimwe dzacho dzinotora 2-3 years.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nebazi rinoona nezvekuchengetwa kwemhuka kana kuti animal science pachikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CAT, uye chiri kuyamura vamwe varimi vemombe munyika yose. Sanyati imwe yenzvimbo mbiri dzakasarudzwa kuedza chirongwa ichi chisati chaparadzirwa nyika yose. Cholocho iri mudunhu reMatebeleland North imwe yenzvimbo mbiri idzi. Mumwe mushandi webazi riri kuita chirongwa ichi Dr. Shoman Gwatibaya vepakati vanoti chirongwa chekuberekesa mhou pasina mabhuru chiri muhurongwa hwekuvandudza huwandu nekusimba kwemombe munyika.
Saka mabhuru ava mashoma, mabhuru aita mashoma. Zvinokonzera izvo kuti mhou dzedu dzive dzinobata pamazamu nenguva irichi nenguva iri kure, dzichitipa futi mhuru nenguva irichi nenguva iri kure. Saka ndoo mukana watinoda kuti tidi tiadrese uyoyo wokuti mabhuru ava mashoma. Saka mukana uyu tingamuadresa sei? Tinogona kumuadresa mukana uyu through providing bulls neprogram yechi yeartificial insemination.
Mumwe mugari wekusanyati vaMartin Maguhu vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vawane dzimwe mhando dzemombe dzavanga vasina.
Danhori tafunga kuriita nenhau yekuti tiri kuda kuitawo mabhuridhi.
Vagwatibaya vanoti mhou dzanyanya kuwanda nekuda kwekuti vanhu vakawanda nekuda kwenhamo vanotengesa ngavi kuti vazviraramise.
Taita ongororo kutsvaga kuti zvingava zviri kukonzera kuti uwandu hwemabhuru huderere kunyanya zvingava zviri kukonzerwa nei. Mafamas edu mazhinji haasi kuda kunyanya kuda kuchengeta mabhuru nokuti vari kuda ngavi dzekuti varimise. Zvakare mombe dzechirume ndo dziri kuti dzive dzinobatsiridza kuti tikafama akawirwa nedambudziko ndo mombe yanodi yanotengesa.
Muchirongwa ichi bazi iri rinodzidzisawo vanoda kuberekesa mhou pasina mabhuru nemari inosvika madhora $200 pamazuva matatu, icho chinoitirwa pakati kamwe chete pamwedzi. Mumwe wevari kudzidzira kuberekesa mhou pasina bhuru ndiva Mandla Ngwinya vekukezi, avanoti vakafunga zvekudzidzira kuti vagozopakurirana ruzivo rwavanenge vawana nevamwe varimi kunzvimbo kwavanobva.
Tafunga kuti nesu tiwanewo ruzivo ruzere paartificial insemination kuti nesu tozokwanisawo kusimudzira mafarmers uapest kundowakame farmers association, so nesu tozokwanisa kuti tosimudzirawo mafarmers kumateverend tichivaitirawo artificial insemination.
Varimi vekusanyati vanoti vachapinda muchirongwa ichi kunyange zvichidhura. Kuti mhou iberekeswe pasina bhuru zvinotora mari inosvika madhora $60. Chirongwa ichi chiri kuitwa nekati yakabatana nebazi rezvedzidzo yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 kusanyati, ndini Arthur Chigoriwa.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndi nokuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanonzani uyezve kuti vari kuita mabasa ei.
Inonzi Mai Florence Chaurura, kambani yatinorana inonzi Winfit Services, iri based kuno muZimbabwe, ndo matinoshanda tese.
Imbotipaiwo nhoroondo yekuti ndeapi mabasa amuri kuita imi semudzimai apo zvinhu zvakaoma munyika uyezve vazhinji vari kuchema chema.
Zvinhu zvinoziva kuti zvakaoma asi nyange zvakaoma kudaro vanhu vanotida kuti tirambe tichirarama naika. Saka tinoona kuti kuoma kwezvinhu sekushaikwa kuri kuitwa mari, vamwe vari kutengesa mari, maprize izvezvizvi ari kukwira. Zvakawanda zviri kuitika. Isusu kambani yedu basa redu guru nderekubatsira vari kunze kwenyika vanogara kunze kwenyika vavanobedza kuti madiaspora kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida kuita muno muZimbabwe. Kureva kuti kana vari vanhu varikuda kuvaka tinovakwanisa kunge tichivagamuchira tichivavakira, kana vari vanhu varikuda kuchengeta vabereki vavo saizvozvi zvekuti vanoda kunyoresa medical aid kuti kana mai varwara vangokwanisa kunge vachirapwa pasina kunge vachiburitsa imwe mari, kana kuti funeral polisi tinazvo zvese izvozvo. Imwe department ratinoita nderekuti izvo kana kuri kuti uri kuda kuya kumba hauna pekugara kana kuti hauna motikari yekuda kuseenzesa unokwanisa kutaura nesu toita se tofanira kutsvagira motikari tinge tinayo bhadhara muchana muchana pamwe chete nepekugara uwana panhu pekunge uchibva uri uchinoona hamanisa mari dzakati dzinenge dziri muno munyika. Zvese izvozvo tinoita tinoitira ivo vari kunze kwenyika. Kunyanyanyanya nyaya yekuvaka ndiwo bhizinesi hombe ratinoita. Tinongoonekwa nyaya yekuti kana usipo vazhinji vakateererwa mapikicha edzimba dzisingainge dziripo. Vazhinji vakadyirwa mari nevabereki, vamwe vakadyirwa nehanzvadzi, vamwe vakadyirwa nanatete. Saka isusu sekambani yedu takagara pasi tikaona kuti tingabatsira sei kuti ukama husapazwe nemhaka yemari. Kati horaiti isusu regai tiite vanomira pakati vachibatsira kuvapya vachitaura nevari kuno vacho veukama. Saka ndo zvatinoita izvozvo kumekishwa kuti vari kunze kwenyika tavabatsira kana vachida kunge vachivaka kana kuti vachida kutengera vabereki vavo. Pane vamwe vanhu vakaenda kudhara kunze kwenyika vasingakwanisa kudzoka. Vanongoziva kuti amai vangu vezvinezvi vane 8 years kuti vazive kuti ndechiita sei kana amai varwara kana kuti ndechiita sei kuti amai vaone chikafu chinoita sezvazviri kuita izvozvi. Vanokundikana. Saka vakati bata isusu tinobatsira nevabereki vanovashitora chikafu kutoziva kuzomira vopiwa gosari ravo vobva vakwira kombi yavo vodzokera kumba. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuita.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa irori?
Zvakawanda zvakaitika muupenyu hwangu. Inini kuUnited Kingdom kune vana nemurume. Ndakagarako more than 20 years. Saka ndagarako ndakarwarirwa naamai 2 years dzapfuura. Pavakarwara ndakaita dambudziko hombe rekutsvaya kutaura nemadokta kuti ndizive zvii zviri kuitika. Vanga vaita dementia kuti ndizive kuti ndechiita sei kubasa. Uri kuda kuti ndiende uku amai ndoda kuti varapwe uku ndoda kuti vachengetwe. Unoziva kuchengeterwa amai nemunhu womutorwa usingazive kuti ndechiita sei kuti ndidzidzise munhu iyeye kuti achengetwe. Yanga iri nguva yakaoma zvikuru ende nguva iyaya yakanoita futi chikafu mumashelfu yeamai ndaita kuti zvinondoita sei kuti vange vachiwana chikafu. Ndo zvimwe zvinhu zvakatipusha. Ndakaona kuti inini ndakaexperienza kunetseka kuzhinji nekutsvaka wokutuma kuti andiitire zvinhu muZimbabwe. Zviri zvinhu zvinoreva kuti ivo vari muno muZimbabwe vacho vanhu vanenge vane mabasa avo nezvekuita zvakawanda neupenyu hwavo. Saka iwo kana uri kudhiaspora ukatanga kumhanyisana nyamwe nemwana mai wako iye ari kubata 9 to 5 kana kuti 8 to 5 kana kuti ane katakishopu kake ari kurana ombosiyawo here achiita nezvako zvinonei. Munopedzera maakupesana nokuti haadi kundiitira chinhu usingazive kuti munhu anenge ane upenyu hwake. Saka ndo zvimwe zvakaita kuti tiitange iro bhizinesi iroro rekuti tibatsirane nemadhiaspora kuti zvinhu zviitwe pasina kushushikana stresi shoma.
Vanenge vachida kukuonai vanokuona ipapi?
Tine webhusaiti Marvelous. Webhusaiti yedu inonzi izvo www.winfit as in winfitservices.com riri wedhi rakabatana www.winfitservices.com. tiipa webhusaiti ipapo tinowanika zvikuru. Nyange paFacebook mukatitsvaka munowana Winfit Services iripo. Tine app as well inota kuti kana nyangori kwauri koko kwa United States of America kana kuri Botswana, Portugal, Zimbabwe, India, chero kwauri ukakwanisa kuaccessa app iyoyo unokwanisa kutotenga chikafu izvinezvi zvichitika muno Zimbabwe nezvekuti maprice ezvinhu zvese even including fuel zvinongokwira every day nemhaka yekushaya kwemari but isusu as a company takaona kuti hatikwanisa kumhanyisa nanichi nemaprize iwayo saka zvinhu zvinhu zvedu taakuimpota nekuti vanhu vanotitengera isusu vanhu vari kunze kwenyika saka tinokwanisa kuimpota zvinhu musouth africa toteda maprize edu asingaenderane nekumhanya kuri kuitika maprize emuno munyika yevanhu vari kutsvaka forex saka tiri stable company yekuti kunyange zvikanzi zvanoita sei hatishaye chikafu chekunopana vako tinochiwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Florence Chaurura. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka mazita henyu, Marvelous. Thank you very much for this opportunity. Ndatenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemire achiripa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana mukana wekukurukura naReverend Oliver Mandisodza, vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva kumakereke akasiyana siyana reMen of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV rinowanikwa muchitungwiza. Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu Reverend Mandisodza.
Tinotenda vajonga.
Reverend Mandisodza, tinonzwa kuti mune chirongwa chenyu chinomirira vanhurume ringave sangano ramuinaro rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision. Mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Tinotenda. Sangano rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV Ministry, tingati urongwa hwatakabatanidza chibatanidzwa namapfundisi akabva mumakereke akasiyana-siyana kuti tiite maonero pamwe tichikarisa kunyanya nhau dzekusimudzirwa kwemunhurume naana baba munhau dzechitendero mudzimuri dzedu uyewo nemusociety mucommunity munharaunda dzatinogara. Takatasana navarume navanakomana kusimudzirwa kwavo nezvirongwa zvese zvingatibatsira kuti tiite vana baba chaivo wemhando yepamusoro vanokwanisa kutarisira mhuri dzavo nekuchengetedza nharaunda dzatinogara nekusimudzirwa kwedzimhuri dzedu.
Makariparura rinhii sangano iri?
Wakanaka tane nguva tichishanda asi tingati kubva 2015 ndo patakatanga kufamba neurongwa kusvika tatotanga 2016 gore richitanga. Rakapesa patangati tichinoshanda tichingosangana nevababa tichiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvosvika patasvika nhasi patakuti tichitarisa kuti tingaenda sei mberi tichiita zvirongwa zvatakatarisa nazvo kuti tiite savarume.
Asi muri kuona riri kutambirwa sei sangano renyu Reverend Mandisodza?
Sangano ratambirwa zvakanaka nekuti semuenzaniso vafundisi tikutanga vanga vasingazvizivisisi zvoda vaifunza kuda tatiwe church kana zvakamira zvakadii asi vakazvitambira nekutsanangurirana. Ndiri kuona sedano guru rataita saizvo tabva pamusangano taatiitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Services tingati taane ukama vakakaumba vatiri kusenza navo kuti tione kuti tingabatsira sei varume vari kumajeri. Saka mucherechedzo yekuti aiwa zviri kuonekwa pachena kuti panofanirwa kunga paine chirongwa chakadai chatatana varume.
Takataura nyaya yevanhurume Reverend Mandisodza, vazhinji vanotanga kutarisa kuti pari kutaurwa here nyaya dzemhirizhonga yemudzimba nokuti vana baba ndo vanonyanyopomerwa mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Muri kugadzirisawo sei sesangano dambudziko iroro?
Tikatarisa zviga zvedu seMBPV chinotove chechimwe chechinangwa chatinoda kuti titarisire kuti iyo nhau dzemhirizhonga dzakambomira sei nekuti kana tichiti mhirizhonga tinoda kuti tive nekunzwisisa kuti varume chete vari kurova kana kuti zviri kumbofamba sei. Saka tinotove nechitakadaka chekuona kuti tingamira sei namadzimai vane zvichemo zvekuti vari kuitirwa mhirizhonga kuti iri kufamba sei. Saka inhau dzatikubata nezvazvo dzakasimba ende tine zvirongwa zvatiri kugadzirisa zvatakatasana nazvo kuti titi nhau dzemhirizhonga dzive shoma varume vamire panzvimbo nekunga tavakurudzira nekuvadzidzisa kuti mhirizhonga ive shoma.
Mataura nyaya yekushanda nevanakomana Tinono zvakare kune vana vanogara mumigwagwa vakawanda vacho vari vanakomana. Muri kushanda wanawo sei atingati ma street kids?
MVPV tikona sekuti umbrella board mutara nemuchirungu. Tange tsasa zvakati wandei na watopamba nawo tinamufundiso vanisangano ravo rinotaura nezve nawo dzevana vemumigwagwa waDr. Katiro. Saka ndinobuda nesangano ravo tinototarisa kuona kuti vana vari mumigwagwa vachengetedzeka sei. Saka tichave nezvirongwa zvibatadzana nesangano ravo kuti tione kuti ndi dzipi nzira dziri nani dzekuti vana ava vatariswe, nekuti kwandiri mwanakomana anofanira kunge achionawo mukana aizanja nemwanasikana. Saka anofanira kuti atariswe nesu saana baba endi nekumiririra kuti mwana iyeye akwanise kuchengetedzwa nekukudzwa achiwana mikana yakewo zvakaenderana nemwanasikana ari mumba.
Mataura nyaya yekuti muri kushanda nevekumajeri, Reverend Mandisodza, zvii chaizvo zvamune muchivaitira?
Chekutanga, tinoda kunzwisisa kuti isu sekereke tine basa rekuita nekuda kwehama dzedu dzinenge dziri panguva yekuchengetedzwa kumatorongo. Tinofanira kuenda kunodzidzisa soko raMwari. Tinofanirwa kukurudzirana navafundisi vatiinavo kuti tiva nenguva nezvinobatika zvatinoenda nazvo kumajeri. Chechipiri, tinoda kuvadzidzisa mabasa emaoko, tichatarisa nzira dzekuti kana vasungwa vedu vabva kumajeri vari kutambirika sei, kunyanya varume, nekuti kumajeri ndokwakawanda varume. Saka tichida kuti kana vachibva ikoko ngavatambirike musociety kuti varume ivava vapfuurire mberi neupenyu zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Mandisodza nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Nekuti basa rakawanda asi vachiki vashoma.
Manga makateerera kuna Reverend Oliver Mandisodza, vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva makereke akasiyana-siyana reMen of Valor, Purpose and Vision. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa chedu, tombokupai kambo sendekera kubva kuna Ja Praise neMafike Zulu. Kokambo sendekera kubva kuna Ja Praise. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nawo zvakare. Pane mashoko ekuti michina yemaBVR yanga yakamirirwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission yapinda munyika, uye sangano iri chatanga kunyoresa vavhoti zvine mutsindo mumazuva mashoma anotevera. MDCT inoti iri kufara nechibvumirano neZEC chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.